manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 20, 2022 makateerera ku studio 7 nepenjuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende nevemasangano akazvimirira oga nevanopikisa vokandirana makobvu nematete pamusangano weUnited Nations wezvesarura uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuwedzera zvakanyanya mari dzinobhadharwa nevanenge vachida kukwikwidza musarudzo. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights azivisa nhasi kuti pane mumwe munhu ati ari kuda kuendesa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare mushure mekunge yawedzera zvakanyanya mari dzinobhadharwa nevanhu vanenge vachida kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yati ichange ichimirira munhu uyu ikati ichazivisa zvizere nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzekuti vanhu vabhadhare idzi, tabata mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly uyezve vari gweta muzvinafundo Lovemore Maduku.
Mari dzakataurwa neZEC dziya dzekuudza musarudzo dzinofanira kunzi imari dzekupenga kupenga kunonzi kupenga kwaya hakuna zvakadaro zvavari kutaura vanhu vari kutaridza kuti havasi kutonzwisisa andinofunga kuti havasi kuda kukanganisa kutsvatoziva kwavari kuita kana kubumbiro remutemo richiti election iri free kutotaura kuti free kuti hapana mari inobviswa kuti uvhote hapana mari inobviswa kuti ndibawo kutungamirira nyika ndida kuita kansera kana ndida kuita mp kana ndida kuita president hapana mari inofanira kubviswa zvakadaro pamamuka kamari kadiki kunongoti tione kuti pamwe uri serious kwete zvavari kuita kuti uda kuti ndivaita president saga $20,000 munhu anogona kubvi yeti bumbiro rinotaura kuti ikodzero yemunhu kana kuti uite president kuri wawasarudzwa nevanhu saka ndosaka ndadzokorora kuti ngandizvibudise pachena kuti kupenga handisoda kuti kusaka kupenga chaiko vanhu ivava veZEC saka hazvitombobudiriri hakuna vanhu vezimbabwe vakatombotya kuti hanzi tazi gore rechaitwa maelection gore rinouya unenge vachitsvaga 20,000
saka kuri kuti muri da kukwikwidza mumatunhu ose muzvinafundo bato renyu renca rinenge chida mari yakawanda zvakadii
kana uri political party kuzvotsvakaita kunca munoda kuti munge muina mp kwega kwega nakansela kwega kwega unoda mari inosvika $500,000 US$ yekumunobhadhara kuti muite macandidate usati watomboita mari yekuti utsvage rutsigiro kana mari hakuna zvakadaro dzinenge dzava politics dzinofanira kunge tiri kuamerica dziya dzekuti kuamerica unofanira kunge une makuzi mari kuti ukwanise kuita kupinda mupolitics saka ndinoona zvichachirwa hazvo hakuna kwazvingasvika zvichienda izvozvo
asi inyaya yekuti ikasachinjwa vanhu vanokwanisa kuenda kumatare here vachipikisa
of course vanoenda kumatare nekuti hazvisi mubumbo remutemo asi iwe Blessing nevanhu vari kuteerera hatingatombotambisi nguva yekuenda kumatare tichiita zvinhu zvaka iyo zeki ngaizeka zvine hazvisi pachena here kuti mari yava kutaura hakuna munhu anoiwana ungamirira kuendeswa kudare rematongerwo enyika kuenda kuconstitutional court usingateereri zviri pachena kuti hazvina musoro vanofanira kurigisa mari iyoyo kozi vakaita havo zvokuti havateereri novaimisa kuvatare asi hatitangire kumhanya kuenda kudare tangani kutaura kwataita izvozvo izvi kuti aiwa zvavanotaura hazvina musoro ani zvichabuda pani teipapapa pastudio seven vari kuzivawo tiri kuti hazvina musoro zvabuda pese pese masocial media manewspaper kuti aiwa hakuna munhu ane mari yakadaro kuite kansela hakuna paunowana $100 ndakavatiririka izvizvi kuti dare rechiiko asi kana zvazoramba inovaiswa kumadare edzimosva.
Mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Madugu vachitaura vari parunare kuchipinge. Kunetsana kunotyisa uye kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pehurumende nemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa kumusangano weUnited Nations we107th session of the Council's Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Musangano uyu uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Hurumende yakatumira chikwata chevanhu makumi maviri nemumwe chete chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Vachitaura kumusangano uyu nezuro, vaziyambi vakati Zimbabwe yadzika mitemo yekuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa. Vakatiwo nyika yakavandudza bumbiro remitemo. Vaziyambi vakati chiri kukanganisa Zimbabwe kuti izadzikise zvimwe zviga zviri kutaurwa kumusangano uyu inyaya yekuti yakatemerwa zvirango nehurumende dzekunze. Hurumende dzekunze idzi dzinosanganisira America neBritain dzakatemera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vari muhurumende zvirango vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichiendesa kuvatema. Imwe nyaya yakakurukurwa pamusangano uyu inyaya yegukura hundi. Vaziyambi ziyambi vakati Zimbabwe yakaumba Commission yeNational Peace and Reconciliation Commission kuti iongorore nyaya iyi. Vakativo vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakatoti paitwe kuregererana. Asi vamwe vari kuti havana chivimbo neCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission iyi. Mukuzeya nezvenyaya yegukura hundi iyi, tabatawo mutauriri werimwe sangano rinopikisa rezapu vaMosegelwa Ndlovu kuti tinzwe divi ravo.
Hai, tinobvumirana nazvo kuti zvinotaurwa neUnited Nations kuti National Peace and Reconciliation Commission yakafanana nemunhu anotora datya orizora lipstick pamuromo. Zvakaitwa navamunangagwa vari kuedza zvavo kuti kufara vanhu kumeso nekuita kunge vapane zvavari kuita, asi chokwadi chiripo ndechekuti vakakonzera gukura hundi ndivo vari kutungamirira zvakare National Peace and Reconciliation Commission. Ikomishini yakaumbwa naivo vamunangagwa nevamwe vavo vakakonzeresa mhirizhonga nekuuraya kwevanhu. Naizvozvo United Nations zvinoreva kuti zvairi kutaura ndezvechokwadi kuti havangagone kuti zvakafanana nemunhu anoti mosquito inorapa malaria.
Asi semaonero enyu, nyaya iyi ingagadziriswa sei chaizvo? Zvii zvinoda kuitwa?
Zvinoda kuitwa hazvina kunyanyo hazvisi zvinhu zvinoshamisira kana kuti zvinhu zvinogozha. Zvinoda kuitwa ndezvekuti vakakonzeresa ngavaende kunoona vanhu vakaurayiwa vokumbira ruregerero, vogadzirisa, vopa voisa matanho ekuti vana vasina mabirth certificates vakasiyiwa nevabereki vagone kuwana mabirth certificates kuti vaende kuzvikoro, nekuti matunhu akaafektwa negukura hundi anga achigona kusimudzirwa panyaya zveupfumi, zvemabasa nezvinhu zvakadaro. Munoziva kuti kune nyaya yemadhamu yaifanirwa kuitwa kuti Bulawayo nematevenland iite green belt, yekuti vanhu vagone kuzvirimira vachigona kuzvibatsira. Zvinhu zvakadaro ndozvakakosha kuti zviitwe. Asi kuti zvibudirire zvoda kuti vanhu vakakonzera vaitungamirira hurumende yavamugabe navamunangagwa nanachiwenga vagone kuti vagare pasi nevanhu through bato rakakanganisirwa rinoitwa iro rezap zvakare nemadzishe emumatunhu votaurirana navo vokumbira ruregerero vochigadzirisa kuti vanhu vagone kuendera mberi neupenyu.
Vamwe vari kuti vakaponda vanhu vanofanira kurangwa. Muri kuwirirana nazvo here izvi sebato rezapo?
Isu sezapo hatisi kuti vanhu ngavatorwe vadzosere zvakaipa zvakaitwa kana kuti vakatadza voiswa kumajere aiwa. Tiri kuti isusu we are not asking for retributive justice. We are asking for corrective justice. Weini vanhu vakatadza vanotaurirana togadzirisa zvodarika izvi tochiumba nyika yedu tese isinei nekuti uri murudzi rupi mundere mukaranga mushona mushangani.
Mutauriri webato rinopikisa rezapu vamusongelwa Ndlovu vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zvikakarara zvemotokari dzemumiriri wegokwe nembudziya mudare reparamende vajustice mayor wadyajena idzo dzakabatwa nezimura nezuro dzichida kuendeswa kusouth africa pabite bridge dzinonzi dzadhonzwa nhasi dzichidzoserwa kuHarare. Vawadyajena vari kupomerwa mhosva yeuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu ekuamerica. Vachinzi vakaita zveuori kumari dzekotco nevamwe vanhu vana. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vanoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vadududza padano ravange vatora rekuti vanoona nezvezvombo zvenuclear kana kuti International Atomic Energy Agency vasadarike nemuRussia pavanenge vachienda kuZaporizhia kune gwenya remagetsi muUkraine. Russia neUkraine dziri kunakurirana nyoka mhenyu kuti ndiani arukanda zvombo zvehondo pajo nenzvimbo ine nuclear iyi zvinonzi zvinogona kuurayisa vanhu vakawanda nemuchetura. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti magwaro akaburitswa nematare ane chekuita nekunotsvagwa kwemagwaro anonzi akakosha mukudzivirirwa kwenyika nematikitiva eFBI kuFlorida kumba kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump anoratidza kuti vanogona kunge vari kuferefetwa nekutyora mitemo zvichapa kuti vaendeswe kumatare. Mutongi wedare raMajor Street akapa mutongo wekuti masamanisi akashandiswa neFBI aburitswe kuruzhinji kunyange hazvo zvimwe zvinhu zvisina kuburitswa sezvo zvichinzi zvinogona kukanganisa nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. VaTrump vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvakanangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akaita rombo rekuti akwanise kuenda kunoona mabatirwo anga ari kuitwa sarudzo dzemuKenya kuti vawane dzidzo sarudzo dzemuZimbabwe dzisati dzaitwa gore rinouya.
Zitarangu ndinenzi Margaret Sinumwe from Women's Academy for Leadership and Political Excellence. Pamuongororo yandakaita ndakanotisa kuti participation yemadzimai pazvigaro zvakajeka kukwirira. Enda pastori particularly takataita kuma presidential candidates panga pasina mudzimai pane vese vari four. But then pafoiva votiri vavo vanga vane ma female running mates. Vakadzi vakawanda vachikutaka kutya kumira as the president, but akune madzimai akatwandi aida kucontesta as governors. Ende vazhinji vavo vakakwanisa kupindawo muzvigaro izvozvo.
Mungati zvii zvakafadza sangano renyu nemamwewo madzimai anga ari kubva kuZimbabwe pane zvamakaona ikoko kuKenya?
Isusu sewawo pechinja takanyakutifadza nemaringe nemaelections ekuKenya aya ndechekuti takaongorora kuti vasungwa vese vanobvumidzwa kuvhota zvinova zvinhu zvisingaitwe muno muZimbabwe. Vanogara kudiaspora vanobvumidzwa zvekuvhota zvinova zvinhu zvisingaitwe muZimbabwe.
Pane madzimai echidika maiona here ainge akanyoresa kuvhota uyezve vachizodawo kutsvaga zvigaro?
Ini takafamba polling station akatwandi ndetakanyofarira kuti maelection officials, maelection agents avo ese andaiona anga ari vanhu vechidiki, and most of the times anga ari madzimai. Then pane tsetse yachaiona yaiva kuvhota vanga ari vana vechidiki, zvinova zvinhu zvine hope for their country. Also for madzimai anoda kupinda muzvigaro ndakanotisa kuti kota system yekuKenya havaunze mazita oselectwa, but kota system yavoita kuti madzimai anoda kupinda mukota system anopiwa mukana wekukondesta okondesta pachavo semadzimai vovhotewa. Ini ndakaona kuti pagat position pane madzimai echidiki akatiwandei ende mamwe acho akatovina maelections.
Imi pane zvamungati makadzidzawo ikoko zvamungada kuona zvichizoitwawo kuZimbabwe?
Inini chandinoda kuona chichwa muZimbabwe ndechekuti mayouth anofanira kunge vachiinclude maprocesses emaelections, not kutango include as voters yet, but kuinclude as macandidates. Mayouth especially madzimai kuinclude as macandidates, kuinclude as maelection officials, my election agents, so that the few they belong, they feel they are wanted, they feel they are part of the development of the country. And also, the honorable kuti asungwa vemuZimbabwe vagowana kuvhota kwete muZimbabwe dzakawanda ari kunze kwenyika. Kana zvikakwanisikwa zvoitwa muZimbabwe kuti vanhu ari kunze kwenyika vakwanisikwa vanobvumidzwa kuvhota vari kwavari.
Ko, panyaya yemabasa amuri kubata kusangano renyu?
Mabasa edu atinomabatira kumaprovhinsi 10 emuZimbabwe ese. Sabasa redu nderekuvanzurudza madzimai kumadzidzisa kuti akwanise kutora zvigaro kubva palocal level kusvika panational level. Zvakanakira kuti madzimai akwanisa kutora zvigaro anokwanisa kumirira nyaya dzevamwe madzimai, sezvo kuti nyaya dzedu dzifambe tinofanira kunge takamirirwa nomumwe munhu anokwanisa kunzwisisa zvinhu zvatinosangana nazvo, anokwanisa kunzwisisa kuti madzimai anoda chii kuti upenyu hwavo huchinjike. Saka isusu abasena tinoita tinotrena madzimai panyaya dzezveutungamiriri. Saka takanotisa kuti madzimai kuti akwanisa kupinda muutungamiriri dzimweni dzenguva vanoleta that financial muscle, havana acho huviri chinoita kuti akwanise kubatsirikana mukukambira kwete vatungamiriri. Chinokwanisa kuvabatsira kuti akwanise kutowana mari chaidzo dzekuenda kumamiting, bcause kuva mutungamiriri dzimweni dzenguva unoenda kumiting chaiko chaiko. Saka madzimai anokwanisa kupinda muchigaro but anoshaya mari iyoyo. So after tavatrena kuita vatungamiriri, tinovatrena mune yatinoti iyo social entrepreneurship, value addition and access to markets. Zvichida tagwa nemari inovabatsira kuwana chouviri kuti vakwanisa kufanda their leadership activities. Takaro tinobatsira madzimai kuti akwanisa kusangana nemwana wamadzimai akwanisa kupinda muzvigaro vachisheya mastories avo vachiona kuti zvinoitika and vanokwanisa kuchigonawo so that they get motivated by other women.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutiendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya huye. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa pamusoro pe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill iro riri kuchemwa naro nemasangano akawanda kusanganisira sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Hurukuro yedu yatiri kuita pamusoro pebhiri iri tabata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Ichokwadi kuti isu sesangano rinomirira mapoka akazvimirira ari kuita mabasa akasiyana siyana mumaruwa nemumadhorobha nyika yose yeZimbabwe tiri kugunun'una pamusoro pePVO bill.
Zvii zvamuri kugunun'una nazvo mubhiri irori?
Tiri kugunun'una nemhaka yekuti tiri kuona kuti chirongwa ichi chikafamba sezviri kurongwa nehurumende zvichakanganisa kugara kwavanhu vazhinji munyika. Pane tsvagurudzo dzakaitwa namuzvinafundo dzati wandei dziri kuonesa kuti nyika yedu ino yeZimbabwe hurumende haisi kukwanisa kuita zvinhu zvinofananga zvichiraramisa vanhu, uye zvizhinji zviri kubatsira vanhu mune zvokudya zviri kubva kune masangano iwaya maNGO. Saka kuunzwa kwebumbiro iri kuchakanganisa zvinhu zvese izvozvo.
Asika vamutasa veruzhinji vakapiwa mukana wekupa pfungwa dzavo paiumbwa bhiri iri.
Veruzhinji havana kupuwa mukana wakanyatsoti tsvikiti pabhiri iri nekuti riri kunyanya kupushwa nevakuru vari muzvigaro vari kutonga nyika. Saka havana kupa veruzhinji mukana wakanaka kana mecheuka na public hearings akanga achidisruptwa achivhiringidzwa kwechiunzwa mayouth emusangano uri kutonga, uyezve zvichemo zvavanhu zvisinganzwisiswe. Mamwe mapublic hearing haana kuzotomboenderera mberi. Asi kunyange zvakadaro takanyora zvakati wandei zvinyunyuto zvedu zvose tikapa hurumende, tikasanganawo naminister wejustice waZiyambi, tikasanganawo nevanoshandira kuministry inoongorora zvebhiro yesocial welfare, tikakurukura navo vehurumende tikaisa zvinyunyuto zvedu zvose zvikanyorwa. Vagari vemunyika vakaramba bhiri iri zvachose, vakati rinokanganisa kugara kwavo nokuti hurumende haisi kukwanisa kuraramisa vanhu nomutoo wakanaka.
Tinoona kuti bhiri iri ramirira kuverengwa muparamende, rabva muparamende roenda kusenate. Zvii zvinozoitika pamberi kana zvese zvamuri kunyunyuta izvi zvisina kunge zvaiswa mubhiri irori?
Bhiri rasarirwa nekuverengwa kechitatu. Handifungi kuti pane zvizhinji zvichaitwa mudare reparamende parichaverengwa kechitatu, nokuti zviri kurakidza pachena kuti minista havasi kuda kuti bhiri iri ritarisiswe mudare reparamende. Techitaurawo nedzimwe nhengo dziri mudare reparamende dzinoonesa kuti maitirwo ese ari kuitwa zvinhu izvi pabhiri iri ndezvekuhwandirana, nokuti vazhinji havana kunga vakaziviswa kuti bhiri richaverengwa kepiri uye maamendments aya achaverengwa nemusi wakaverengwa wa26 July. Saka bhiri rikapedza kuverengwa kechitatu ketiri kufunga kuti richangopasiswa, nokuti vari kutungamira bato riri kutungamira ndorine maMP akawanda. Saka richangoendeswa kusenate. Raendeswa kusenate richadzokororwa zvekuverengwa kaviri, rowana zvemasenate awana zvemukana wekuruongorora. Dai tine senate yakati tsvikiti ine vanhu vanonyatsa kuzvimiririra isina vanhu vanongo mbunyikidzwa nebato ravo, taiti pamwe ndokungaita mukana wekuti maissues edu apinde. Kana rapedza ipapo ringe rakuendeswa zve kuna president, kana raitwa maamendments ese, kana paine zvagadziriswa romirira kusainwa nomutungamiri wenyika.
Tinoona kuti muna 2004-2005 vaive mutungamiri wenyika nguva iyoyo vaRobert Mugabe vakaramba kusaina bhiri irori. Munoona here rundo runo vari kutungamira nyika vamunangagwa vachisaina bhiri iri?
Muna 2004-2005 vaMugabe vakaramba kusaina bhiri rakadaro. Asi tiri kutarisa iko zvino varipo vamunangagwa, handifungi kuti vanoramba, nokuti pose pavapuwa mukana vari kusoropodza mapato akazvimirira. Saka tiri kutarisira kuti bill iri richasainwa nomutungamiri wenyika.
Manga makateerera kuna sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga musakangamwe kuteerera chirongwa ichi nemuswe mugovera svondo rinouya. Iko zvino tombotarisa nhau dzemitambo. Makundano emukombe wechibuku Super Cup asimuka nhasi kwaRusape Bulawayo Mondoro Ngezi nezvishavane achisiya FC Platinum yapinda mukota finali. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
FC Platinum iyo ine mukombe uyu yasimudzira dziviriro yayo zvine mutsindo nekudambura 10-2-0 apo makundano echibuku aya apfungaidza utsi muMandava Stadium. Nasi Maskati. Kukunda uku kwatumira shoko kune zvimwe zvikwata kuti Platinum haisi kuzobvisa ruoko rwayo pamukombe uyu zvekutamba. Uyo vakatora varo vaNgezi Platinum 1-0 mufinari mwaka wapera. Ngezi iyo vakarova yabuda makwikwi aya nhasi yarova 2-1 Herentals pamusha payo Baobab Stadium nezvibodzwa zvabva kuna Tino Benza. Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti
vakomana ava humwe dzavo dzakazara apa chavarungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu. Havasi kutambira kuti kumba kune nzaraba, vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe.
Asi FC Platinum haistriyo yega yapinda mumakota finari emukombe uyu ayo achatambwa musvondo remusi wa17 kutya 18 Gunyana. Chicken Inn yapedza obasa muLuveve Stadium umu yarova Harare City 2-0. Ndopa vatsigiri vayo nguva yekumbofara zvitevera kungorohwa rohwa mumitambo yeLeague. Izvi zvaitwawo neBlack Rhinos iyo yakandira kunze Capes United yakunda 1-0 muVengere Stadium. Nengo ye Capes United Supporters Association va Philip Regede vanoti
problem yatinayo kumara hazi kubhadhara zvakanaka. Tine magood players ishiripo vakomana havasi kupuwa maincentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Ndo zvinhu zviri kuti zvosera kumashure.
Mimwe mitambo mumukombe uyu iri kwamangwana kusanganisira weTriangle neHighlanders muGibbo Stadium. Totarisa mutambo weCricket watambwa nhasi. Vatsigiri vechikwata cheZimbabwe nhasi vabuda muHarare Sports Club vachichema zvekare mushure mekunge chikwata chavo charohwa zvakaipa neIndia nemawickets mashanu. Asi nemamiriro akaita zvinhu mutsigiri wechikwata ichi vaStanley Chinake vanoti dzinongove shungu zveWorld Cup chaizvo hapasisina chimuko.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa asisiri zvedu nematambira vari kuita. Tikangokanganwa tozoziva kuti tichakwanifa nepatiri pacho paranking hatichapi kutopinda. Saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi nembiri mugungano rezvikwata gumi nezvitatu nemapoints makumi matatu nemashanu mapoints gumi pamusoro peNetherlands. Asi Zimbabwe yakasiwa nemapoints makumi matatu nemashanu neAustralia iyo yakabata chinzvimbo chegumisira kuenda kuWorld Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Hurumende nevemasangano akazvimirira oga uye mapato anopikisa vokandirana makobvu nematete pamusangano weUnited Nations wezvesarura uri kuitirwa kuGeneva, Switzerland. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoendeswa kumatare nenyaya yekuwedzera zvakanyanyisa mari dzinobhadharwa nevanenge vachida kukwikwidza musarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhaudze isindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwesakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labebandla lezaphu bathi sebesiya enkantolo ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhweza imali yokuncintisa kukhetho. Lonke behlokoma abaningi phezu kwamazwi kamphathi intambo wezemithetho awukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi. Kuhlandla lezokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Sounds-a. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhuphula imali emele ibhadalwe ngabantu abazancintisa kukhetho oluzayo kanye labafuna ukucubungula ugwalo lwe-voters roll. IZEC yazise izolo ukuthi ikhweze imali ye-nomination fees emele ibhadalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli welizwe isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 yaya ku-$20,000. Abadinga ukuba ngamakhansila bona ekade bebhadala ama-$50 amadola i-$50 sebezahlawula inkulungwane yamadola emelika i-$1,000. Abafuna ukuhlola ukhetho kumbe ama-election observers ngesiNgisi kona sezabhadala imali esukela ku-$100 isiya ku-$400. Abafuna uluhlu lwabantu abazavota i-voters roll sebezabhadala imali esukela ku-$10 isiya ku-$150. Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bazacela inkantolo maduze ukuthi iphoxe iZEC ukuba nayehlise limali.
Okwakuqala ngidinganzele usapho nanzelele ukuthi idemokhrasi eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they've put a premium on democracy, and it has come at a very huge cost, which is prohibitive for the ordinary person to participate. So when we eskhathaza kakhulu thina njengo zaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi?
Umbuthano we-ANC kwezaphu uyahlangana ngevikelelizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothini yini njalo ngaphi.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilaba bafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli, ikhwele isuka ku-1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi, sikhangelele ukuthi ibe ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise, ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra, sisabhadala ngegazi, sabhadala ngemphefumulo yalaba abahamba eZambia laseMozambique belwe lilizwe. Namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lo mongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu, akusinto esikhangaleleyo. Kodwa nxa singayihlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali, kuzamele siyikhokhe, kodwa siyaqala siyilwise ngoba idemokrasi akumelanga ithengiswe, njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi, siyasuthiseka kakhulu. Eplumtree kumabhayelekshini azayo akhona ngempela viki, silamakandidate amabili sivili amakhanseli azancintisa. Sikhangelele u-2023, hayi uhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama-election zisezingeni eliphezulu kakhulu, njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu, sixoxela ekwele South Africa. Lokhe behlokoma abantu abanengi phezu kwamazwi ethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, yena othe akula muntu ozabotshelwa udaba lwegugurawundi, ngoba abaphatheka kulumbhuqazwe kudala baxolelwa ngumuyi uRobert Mugabe sangumongameli. UZiyambi wethule amazwi la esemhlanganweni we-United Nations okhangelane lokuqeda ukubandlululwa kwabantu ngemihlobo oqhutshelwe eGeneva kwele-Switzerland. Le yinto ecunule abantu abanengi, ikakhulu abemathebeleland labemidlands abayibo ababulawelwa izihlobo labangane libutho le-5th Brigade. Sixoxele qwetha umnumzana Kula Hove, yena othi uZiyambi ulahlekile.
UZiyambi Ziyambi uqatsha ngomunwe ngoba kukabili. Okokuqala, ekuvumeni ukuthi uMugabe kumbe ekukhulumeni ukuthi uMugabe wayenza lokhu i-amnesty kumbe ukuxolela, kuyatshengisa ukuthi icala lalikhona, ngoba ukhumbula ukuthi ekuphileni kwabantu kuxolwa kumbe kuxolelwana lapho okuphambaniseke khona. So uZiyambi Ziyambi ngokuzama ukubalekela udaba lolo, okokuqala kuyatshengisa ukuthi likhona icala. Okwesibili, nxa sikhangela ngento ze-genocide okufana le-Gugurawundi, uzananzelela ukuthi umthetho wakhona kawufani lomthetho welizwe. Engizama ukutsho ukuthi nxa uMugabe njengomongameli ngesikhathi sona sokuthi waxolela ngaso, amandla akhe njengomongameli wokuxolela owathatha emthethweni yelizwe leZimbabwe lengurhulumente weZimbabwe. Kodwa indaba ze-genocide, indaba zokubulalwa zokwenzakala njengesikhathi seGugurawundi, asonto ezithonisiswa ngomthetho welizwe kumbe umthetho werhulumente weZimbabwe, kodwa izinto ezithonisiswa nge-international human rights law. International human rights law sesikhangela umthetho owabantu umhlaba wonke jikelele. Kwezinye izikhathi leyo mthetho ibhaliwe phansi, njengokuthi ku-Universal Declaration of Human Rights. Kwezinye izikhathi ayibhalwanga phansi, kodwa kuyaziwa ukuthi impambaniseko kumele ipanishwe. So nxa sesikhangela indaba yeGugurawundi, kuyafana le ndaba yeRwanda, kuyafana ngesikhathi esifanayo iRwanda, into eyenzakalayo after amahutsi lamathutsi sebulalene, i-investigation liyana was not done according to imthetho yeRwanda, kodwa it was done according to international human rights law.
Uyatsho ukuthi izinkantolo zeZimbabwe ngeke ziluphathe lolu daba ngoba lubanzi ukwedlula zona, alubana kuya ngawe ngaluphathwa njani pho lolu daba?
Ya konapho ke usuka kuhluphe ngoba ngokuswelakala kwenhlanhla eZimbabwe futhi kayikho kule inkantolo enkulu yomhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International ICJ, i-International Court of Justice. So into esuke ihluphe khonapho ukuthi sokudingeka ke amanye ama-mechanism angaphezu kwamankantolo eZimbabwe angalulungisisa lolu daba. Kungaba ngendlela okwenziwa ngayo eSouth Africa ngemva kwa-1994 lapho kwaba khona le Truth and Reconciliation Commission.
Umnumzana Kula wobe ligqwetha sixoxelaye ekwelebhilitane. Umnumzana Ziyambi Ziyambi yena ubengadobhi ucingo lwakhe.
Direct from Washington, the voice of America.
Abogantsha lwezemithelo olwezimra namuhla bathwele izimota zelunga leZANU-PF umnumzana Justice Mayor wajajena abazibambe emngceleni weBeitbridge izolo bazibuyisela eHarare. Kubike iphephandaba leThe Herald. Izimota lezi ngehlobo lweLamborghini leBMW njalo kunakanelwa ukuthi uwajajena ubezama ukuzivalekisela kwele South Africa. Uwajajena ubotshwe labanye abasolwa abane ngolwesibili besetheswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco engena kuzigidi zamadola eMelika ezinhlanu i-$5 million. Bayalilandula leli cala.
Gukama
Namle
Namle Lamshweshwe
Namle Lanampala Furembu.
Kweze maphandleni lamhlanje abalimi bezansi yemaNdebeleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi aphangise ukubapha inhlanyelo yohlelo lwegajopo ukuze balime kusaselesikhathi. Uarpeti Ncube usipha lolu daba.
Abalimi bemaphandleni abaxoxelwa umsakazi weStudio 7 embukisweni weGwanda Agricultural Show oqale ngolwesine bathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lonyaka njalo bathi bafisa ukuthi ngabe bayathola inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze lapho izulu liseula bahle baqala ukuhlanyela. Iningi lithi kalivunanga kuhle lonyaka ngoba liphuze ukulima ngenxa yokuswela inhlanyelo. Unkosikazi Siphathiswe Ndlovu olima esibandeni seholele wilongi eKwana North uthi kuyadinga ukuthi baphiwe inhlanyelo kusesele isikhathi ukuze bathole isivuno esingcono ngomnyaka ozayo.
Siyathola i-fertilizer in time, lenhlanyelo lakho in time ukuze ukuthi vele nxa izulu liqala damagodi already sesiqalisile ukutshaya sihle sifake lathi inhlanyelo yokuqala.
Amazwi kamaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Julius Ncube owe-number 4 esilonga eGwanda South.
Isamhlanga mfunga ukulima sibile ngoba mfunga ukuthi nxa ngalima lapho engizayilima khona ngikwanisa ukuthi ngihambe se-GMP.
Unkosikazi Emilia Ndlovu odabuke edema komzimuni eGwanda North uthi njengabalimi babhekane le nkinga eziningi ezibangelwe ukuguquka komkhathi kungakho beludinga usizo lukahulumende.
Sibesicela ukuphathiswa kakhulu ngenhlanyelo, i-fertilizer, umuthi wokuspraya isihlava emasimini.
Umnumzana Jeremiah Makwayiba olima utshinde eplazini leDwala eWest Nicholson laye uthi inhlanyelo kumele ibuye kulesikhathi ukuze babe lesivuno esihle.
Kube kufuna ukuthi yona linyanga sisesiya kuSeptemba ngase athola ama-inputs sihlale sibambeni ezandla ukuthi isikhathi sokufika solima sihle singene endimeni.
Unkosikazi Sibongile Hlongwane olima labanye phansi kweqembu levusisizwe eGwatembe Flavbusi uthi abalimisi sebeqalile ukubhala amabizo abo ukuze bathole inhlanyelo evela kuhulumende.
Sikhangelela ukuthi uhulumende asincedise inhlanyelo zomumbu lamabele labosugarbeans labonyawuthi lama-fertilizer.
Uhulumende yena useke wethula amazwi ethembisa ukuthi uzakupha abantu inhlanyelo isikhathi sisasekhona. umbukiso lonyaka weKwanda Agricultural Show ovalwe namhlanje ukuze phansi kwesihloko esithi Revamping the Face of Agriculture for Food Security and Economic Sustainability. Niyemele umsakazi weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nonkosazana Florence Makakula ohlala eLupane. Bosichazisela ngokuthi impilo injani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Esikubona ukuthi ukudla kukhwela kokuphila ikakhulu nxa amasizo sezinsi esezahola kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe certain increment izinto vele emagosa zihle zikhwele ngenye indlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rate angikhona akhwela ngokuphela ngapha kokulokhuzeni ku-black market njengakhathesi ukuze kuthiwa i-100 rands liwile ayisathenga abantu babe lokhu bethwele amarandi uze kuthiwa irandi lakho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kuba duze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabele. Amabele isikhathi esiningi ayabe intengo yawo iphansi kulempulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana besifazana ukuze bephile khona ngaphela uPani salisa emaphandleni la khona pho isenti.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edorobheni behambe bayodi izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabili babe sebethwala futhi amabili lawana bayowathengisa edorobheni. Then abanye baphila ngokuthengisa emfiyeni bethengisa amatamati singenibhida abanye njalo khonapha esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhona khona ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana ezikolo ke
abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kubezwa ukuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebe lenhlanhla yokungena kuma-organization afanana labo-comfort yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalelwe. Kubezwa ukuthi abantwana bangabafana isikhathi esiningi babathola abatholakala besehlupheni lokugcina beyikile isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele iy'ndingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduca kwe-new curriculum izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu imali zakhona ziningi kakhulu izinto zakhona azithengwa nge-local currency kufunakala i-forex abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo le-school fees athethe njengoba i-government ivumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency i-school fees ezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abayitholi ukuzayitholi yabe sokumele ukuthi ahambe ayoyithenga ku-black market izinto zakhona akekade kuregister ufufu imali zakhona kade zifunakala aso mali ezincane akekade isathi one kuregister $11 oyithiva lento $11 kukhulunywa ngeandi lokhu zeni RTDs kuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi ofufu bayehlulekile kuregister ama-subjects akadebekhangelela ukuthi ngaba ngaregister babhali abanye vele bahle bangaregister especially abantwana abayenza ama-science imali yangona ibiningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa. Sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa, kubotshwa abanengi ezidaladeni abangelamaphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa idudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singing out only abantu beZimbabwe. Nde sibone naizolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani, vele abasafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs, since ngaba la South Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address ukukhuluma abantu beZimbabwe. Angazi ukuthi yini embi enkulu ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi ngabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi, kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris, mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nema-shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama trucks ama-drivers amaningi, amanye amakhampani amaningi ale eDurban ona ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe, ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry. Ngale ma-trucking vele abantu abaningi bamiswe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostponile i-High Court izophinda ingena mhla ka 5, 6, 7 October. So angazi outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi, kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile
kodwa kusela themba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje mayifika uDisemba singenalutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo nguChris Gane neStudio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la esiboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasikhamise ekhaya ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembisi. Hhayi, akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. Chicken 2, Harare City 0, FC Platinum 2, Tenax 0, Black Rhinos 1, Capes United 0, Herentals 2, Ngezi Platinum 1. Amaqembu anqobileyo la asedlulele phambili. Sizigcibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lebahlangene Super Sounds liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi umlovi wendulo. Umholi weqembu.
Igama lami uAdmaya Ndiweni, ngizalwa eNkayi esigabeni sakoSivalo ngaphansi kwenduna uMahlangu. Emculweni ngiqale ngo-2016 kodwa idlalade lokuqala liphume ngo-2018. Idlalade lethu elokuqala lithi Isala Kutshelwa beza ngo-2019 nedlalade elithi Ikusasa Lempilo. Kwasekuthi-ke last year seza ne-CD elisha elithi Umlobi Wendulo, kodwa-ke nalo lidileyile futhi ukuphuma ngoba lize laphuma manje ngo-March.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ilizwe esikilo sise South Africa, abalandeli bengasithola enambeni ezithi 074 547 6922. Bese ke ezinye zithi zona 078 150 4500. Enkundleni zokuxhumana sikhona, uyabhala nje uthi bahlangene Super Sounds. Kufacebook sinalo ipheji bahlangene Super Sounds, bese ne-Instagram futhi sikhona nakhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela uxhaso kakhulu walokhu umculo wakithi vele usehla kangaka. Kuba nzima nakithi singabaculi ukuthi sibe si-release izingoma ekubeni zisikhwameni.
Uphuma ke enkundleni uAdmaya Ndiweni leqembu lakhe lebahlangene Super Sounds ngale. Thank you. Iqembu lebasangene Super Sounds lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthokazi olivalelisayo ngontshungami linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.